Beats Production.
Zaputirwa nerudo rwemanyepo dangariro tonibaya faro andichina
marini zorera iwa mufaro
zorei mufaro
neso kwangu
zorei mufaro
zorei mufaro wangu
nditurere iwa mufaro
kwadi
zorei mufaro
moyo
zorei
Chica, me zan, chit, kuda, chaga.